rali yanga yatopera president akatopedza kuadressa vaita vote of thanks kana matwa president akatobuda manje bombo racho ratoputika president achibuda ipapo and ratokuwadza vanhu vese vanga vari padhuze na president ipapo but president ambo escape nevamwe vake but kuna vanhu vakuwara vakati wandei security ya president nevamwe vakadaro na vamwe nima top leadership ya party yakakuwara imwe yacho.
President vanga vari kure zvakadini nebombo iri?
Anga ari padhuze steric, padhuze chaiko chaiko, padhuze ndekutaura izvozvo hama yangu handisati ndamboona chinhu chakadai paupenyu hwangu hwese.
Vakuvara vamaona vangani uye pane vamunoziva here?
Yes, vakuvara vari kuchipatara chiche kumusangano wedu vamai Kashiri Opa Mchinguri Kashiri na deputy speaker Mebo Chinomona na National Komza ni General Rugege na Vice President Zedi wa Muhadi na mdzimayo wa Vice President Vice President Farao Muchiwenda
vakuvara zvakadini?
Handina ruzivo kuti vakuvara zvakadini but zvandinoziva vari kuchipatara tichitaura izvozvo vange vachikupatara president anotigadzirira kunovaona ikoko.
Pane vafa here?
Pane vamwe vafa, kune vamwe vatofira ipapo pa stadium.
Mungazi wacho vangani?
I'm not very sure but ndambonzwa kwanzi vaviri but I'm not very sure.
Ko inini munonzwa sei vagaule?
Inini chete maziso angu handizivi kuti mhepo yacho yakabuda ipapo pakubutika kwebhomu ndofunga ndiapo ndikanganisa maziso chete but ndiri kunzwa maziso angu ari kurwadza ari kundirwadza right from the time ndabva pastadium ipapo ndidhiraivha ndichienda kumba ndambova nedambudziko chairo chairo rokuti ndange ndirwadziwa maziso angu ari kundirwadza but ndozopedzisira ndoenda kuchipatara kunoti ndoona madhokotera kuti ndione kuti handina kukuwara maziso here.